vachitaura nevatori venhau mushure memusangano wavo guri kotara zvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vati dare ratora chisungo chekubvisa mutemo weipa uye pachinzvimbo chavo pachaumbwa mitemo yeaccess to information Zimbabwe Media Commission pamwe neprotection of privacy kana kuti data protection bill vati musangano wavo waziya hwaro hwekuumba mutemo weZimbabwe Media Commission uye hwaro hwemamwe mabhiri maviri huchadzeiwa munguva pfupi inotevera
Zviri kuratidza kuti hurumende yeSecond Republic iri very consistent about zvavakapromisa kuti isusu tichange tichiita mareforms tinonga tichigadzirisa mitemo kuti igoiswa realigned neconstitution yedu saka zvakadarozvo hapatori nguva yakareba zvatatotanga kudai zvakutokurumisa kufamba nekuti tinodawo kuti macommissioners eZMC eZimbabwe Media Commission ange ari in place tiri kushanda pamwe chete neparliament so that vagotanga kuita basa ravo savasina kukona kuita panguva yakapfuura
Amai Mutsvangwa vati udare makurukota ratambira hwaro hwekushandura Police Act uye zvave kureva kuti bhiri iri rave kutotanga kunyorwa vachitaurawo pamusangano uyu gurukota rinoona nezvemukati menyika vakei matema vati Police Act iri kusandurwa kuti ienderane nezvinodiwa nebumbiro remutemo wenyika vati nguva yareba kubva zvakapatswa bumbiro remutemo wenyika uye mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vari kuda kuti mutemo wemashandiro emapurisa uenderane nebumbiro remutemo wenyika dare remakurukota ranzwawo kubva kugurukota rezvedzidzo yeprimary nesekondary vapaul mazima rikaita chisungo chekuti bazi rezimbabwe schools examinations council harisi kuzokwidza mari dzebvunzo dzegrade 7 form 4 neform 6 gore rino vamazima vati vabereki vakaomerwa ndosaka vatora danho rekusawedzera mari yebvunzo pagrade 7 mari yebvunzo madhora matanhatu pamwana mumwe form 4 madhora gumi nemashanu pachidzidzo chimwe kwozoti madhora makumi maviri nematanhatu pachidzidzo chimwe chete muform 6 dare makurukota ratendawo varayiridzi avakaramwa mabasa svondorapfuura nekudzokera kumabasa richiti zvaratidza kuti vanokoshesa dzidzo yevana musangano wanhasi waudzwa nezverwendo rwemutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa kuAfrican Union nemisangano yavakaita rikatambirawo chisungo chakaitwa nevatungamiri veSouthern African Development Community kuAU chekutsigira Zimbabwe pamwe nekukurudzira kuti zvirango zveupfumi zvakatemerwa Zimbabwe zvibviswe vamunangagwa nechikwata chavo vakadzoka kumusha nezuro uye kunze kwemisangano yeAU neSADC vakaitawo misangano nevemabhizimisi vakaita seveEthiopian Airlines iyo yakaratidza chido chekuda kushanda nekambani yehurumende yeAir Zimbabwe ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Manguja